Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti wando wevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 wakakwira kusvika pazana nemakumi manomwe nevapfumbamwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu nezuro wakare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanobata maoko kushaya kwava Patterson Dzamara vachikurudzira kuti veruzhinji varatidzire munyika yose uye kuti paitwe nhaurirano.
Saka nyaya iripo ndeyekuti isu takabvisa vanhu muparlamenti zvikabvumwa neparlamenti. Ava vakasagutsikana vakaenda kukoti. Isu tikanoonekwa nekoti kuti tanga tiri correct. Bato rabvisa vanhu muparlamenti ndiro rine mvumo yekuisa mareplacement.
Kudomwa kwevanhu vachatsiwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende kokonzera mutauro mukuru munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti wando wevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 vakakwira kusvika pazana nemakumi manomwe nevapfumbamwe zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 6251. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu makumi mashanu nevashanu vaine chirwere ichi nezuro kana kuti 55, makumi matatu nevatanhatu vari vanhu vagara vari munyika, vashanu vari vanhu vanga vari kuBotswana, kuchiti gumi nevana vari vanhu vanga vari kuSouth Africa. Vanhu vakapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemumwe chete kana kuti 5001. Izvo zvinosiya vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vari chiuru nemakumi manomwe nemumwe chete kana kuti 1071. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Izvo zvinobuda tabva pamhepo. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nhasi vakurudzira kuti veruzhinji varatidzire munyika yose uye kuti paitwe nhaurirano dzezvematongerwo enyika senzira yekupedza matambudziko akatarisana nenyika. VaChamisa vataura mashoko aya parufu rwavaPatterson Dzamara muHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pavaenda kunobata maoko parufu rwenhengo yekomiti yepamusoro yebato ravo vaPatterson Dzamara mumusha weGlenview nhasi, vaChamisa vati veruzhinji vanofanira kuzvipira kuzvisunungura kubva muunhapwa hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa, vachiti izvi zvinofanira kuitwa murunyararo. VaChamisa vati veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo munyika, vakati zvave kutoda kuti veruzhinji vagwinye.
Vangazama kuda kupedza tose kuti hatisati tatanga ikano vari kuridza mhere mazodai hatisati tatanga kuronga. Taronga murongero chao kuti tati ho munyika muno hapana chinofamba muno. Tamira taudza vanhu kuti we are now going after dictatorship in this country. Nobody is going to stand. Hatisati tatanga iwo uri kungoona munhu iso obva ati yabikwa ichiri kuundurwa. So musati vhundusira musamungati tinomhanya zvokuti uyai kuno. We are going to have invite to a struggle who define and dictate the terms of our struggle. And chakudzai kuti kana tasvika pakamira so. Get ready kwese kwamuri kuti mumiririre nyika yenyu murunyara. Tirekodzero dzokuta neta, tirekodzero dzokuti hatichati. Tirekodzero. Bosi kutungamirirwa huda kukanya urangana. Zvanza zvinogezana. Hakuna anotungamirira asingadi kutungamirira.
Vachamisa vatora womukana uyu kukurudzira nhaurirano pakati pavona vamunangagwa, vachiti ruzhinji rweZimbabwe rwaomerwa neupenyu, zvisinei nekuti munhu anobva kubato rezano PF here kana kuti kumapato anopikisa.
Ndozvinokanganwa munangagwa kumhanya international kuita re-engagement international community. Usati waengage nesu kuno, kunobvunzwa kuti kochamisa wakataura nei. Bikazi vataura newe vanobvunza isu kuno. Ndoti hatisati tamuona munhu iyeye is a true end character. He is arresting people. He is terrorizing his own citizens. But the children, they will listen to us. Ndozvausingazoti hakuna musha unoita rugare mumba musingawirirani baba naamai. Ndozvokorota kupa kuzanu pei. Kana mune wisdom, taurira nai neMDC tikupei mazano ekuti nyika inogadzirwa sei. Nokuti isu ukati nenyaya dzese dzemazano idzi. Imenya akapera.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafana bata chigaro chemutauriri wezano PF vaPatrick Chinamasa pamwe nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi rezano PF. Asi zano PF yakaburitsa mashoko kare kuti anenge achida kuita nhaurirano anofanirwa kupinda muurongwa hwePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard uwo wakaumbwa navamunangagwa kuitira kuti mapato apinde munhaurirano. MDC Alliance haisi mugungano rePollard iri sezvo richipikisa kusarudzwa kwavamunangagwa semutungamiriri wenyika, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatambira kudomwa kwavakaitwa neZimbabwe Electoral Commission semunhu akakunda musarudzo wemutungamiriri wenyika. Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Institute of Strategic Thinking vatinashe Eric Muzamindo vatisangano ravo ratotanga kuedza kuti munyika muitwe nhaurirano.
Apo ndo namunangagwa ndinoona kuti nhaurirano kuti ibudirire pakati pamapato mairi kukwidzana zvinoda yatinoti pachiruku a neutral person or a neutral organization, a partial mediator. Saka tinoona kuti ndozvatanga tichikurukura seZist kuti Zist iripo pakuingenja mapato mairaya uye zvenima mapato kuwaunza patafura imwe chete pasina tora divi panhu vachikurukura zvinoita kuti nyika ino ienderere mberi.
Zvichakadai vachamisa vatsanangura vaParson Dzamara semunhu aishanda zvikuru kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye aida mhinduro pakushayikwa kwemukoma wake vaitai Dzamara avo vakapambwa vakatsakatika muna 2015 nevanofungidzirwa kuti vasori. Ataura akamirira mhuri uye ari muzukuru wemufi vapadhi Dzamara vati mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Ana sekuru wangu tarwadziwa jese zvisingaite. Patisoni munhu anga asingasarudze mumhuri, munhu aibatanidza munhu, hapana kwaaisarudza, kwese munhu aifamba zvakanaka nemunhu wese. Saka tikuti tarwadziwa zvikuru.
VaParson Dzamara avo vakashaya nezuro mangwana nechirwere chegomarara kana kuti colon cancer vakatarisirwa kuvigwa kumusha kwavo kwamutoko mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Masangano eZimbabwe Election Support Network, ZESNI, pamwe neElection Resource Center, ERC, anoti dai Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yambomisa urongwa hwekudoma vanhu vachapinda muparamende panzvimbo yenhengo gumi neshanu dzeMDC Alliance dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation dzakadzingwa muparamende neMDCT kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya atora dano iri zvichitevera dano rakatorwa neZEC iyo yakaburitsa zviri pamutemo mazita evanhu gumi nevashanu vari kutarisirwa kutora zvigaro zvakasiyiwa nenhengo dzeMDC Alliance. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti dai ZEC yambomira urongwa uhu kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera.
Sekuziva kwedu nyaya idzi dziri Supreme Court. Saka dai ZEC yange yamirira kupera kwenyaya idzi, kunyanya nokuti pane nyaya idzodzo pane imwe yacho yandingati yana Tabita Khumalo yakanga yatopuwa yatinoti provisional order yokuti nzvimbo basa racho rimbomiswa kusvikira nyaya dzapera kunzwika mumatare.
Izvi zvatsinirwawo navatakunda tsunga avo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reElection Resource Center. Vatsunga vanoti semaonero avo urongwa uhu hunofanira kumiswa hwozoenderera mberi kana zvikwata zveMDC zvapedzerana mumatare edzimosva.
Kudzura vanhu muparlamendi nyaya dzacho dzisati dzapedza kutongwa mumakoti mumatare dzemhosva. patone problem because court ikazobuda ichiti ma withdraw nema riko aya akaitwa zvisiri pamutemo then tinenge tapapi kudu
mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati vakashamiswa chose nemazita akaburitswa neZack vachiti nengo dzavo dzakadzingwa ndidzo dzinofanira kudzorerwa muparamende vakurudzira nengo dzebato ravo munyika yese kuti dzinyorere kuZack dzichiramba mazita akaburitswa neZack.
Vana vezimbabwe havatenderi kuti mavhoti avabirwe nemutoo wakaita seuwu. Saka vana vezimbabwe nyika yese across uyu kwese kumaprovinces kwese varitori busy izvozvi kunyora maobjections kumisa kuba neumbavha wezanupf huri kuita kuburikidza neextension yavo iri kutungamirwa nakupenda Monzora.
Asi munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti mutemo uri pachena nekuti bato rakabvisa vanhu muparamende ndiro rinodoma vanhu vanotora zvigaro zvacho.
Saka nyaya iripo ndeyekuti isu takabvisa vanhu muparamende zvikabvumwa neparamende. Ava vakasagutsikana vakaenda kukoti. Isu tikanoonekwa nekoti kuti tanga tiri correct. Bato rabvisa vanhu muparamende ndiro rine mvumo yekuisa mareplacement. Tikaisa mareplacement iwayo zvikaongororwa neZeki zvakare kuti mareplacement atataita akanga ari pamutemo somuenzaniso. Vanhu vanofanira kunge vari maregistered voters, vanofanira kunge vari vemumaprovinsi imomo, vanofanira kunge vasiri vanhu vari insolvent kana kuti vanhu vane nyaya dziri kumatare edzimhosva.
Pataenda pamhepo, mukuru anoona nezvesarudzo muZeki vaUtoile Slaigwana vange vasati vapindura mibvunzo yedu, asi mumwe mushandi mukuru asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti Zeki inokwanisa kumisa urongwa huchete kana ichinge yaudzwa kuti imire kuita izvi nematare edzimhosva chete. Ati pari zvino hapana mutongo wedare unoramidza Zeki kudoma vanhu vachatora zvigaro zvevanhu vakadzingwa muparamende neMDCT. Vakafanobata chigaro chemutungamiriri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanotarisirwa kutora chigaro muNational Assembly uye mutauri wavo vaKaupan Pugeni vachienda kuSenate. Muchiziviso chavo muGovernment Gazette sachigaro weZeki Justice Priscilla Chigumba vakati vose vanopikisa chiziviso chavo vanofanira kuendesa nhunha dzavo kuZeki musi wa4 gunyana usati wapfuura. Zeki sezviri kuita pamwe mapazi ehurumende iri kutevedza mutongo wakapiwa neSupreme Court wekuti Muzvare Kupe ndivo vanofanirwa kufanobata chigaro chemutungamiri weMDC kudzamara bato iri raita extraordinary congress yekutsvaga munhu anotsiva mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Musangano wekudoma achamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica kana kuti Republican National Convention wapinda muzuva rekupedzisira nhasi vachamirira bato iri musarudzo uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachitarisirwa nhasi manheru kupa mashoko avo ekutambira kudomwa kwavo semunhu achamirira bato iri musarudzo muna mbudzi gore rino. VaTrump vari kutarisirwa kutaura vari kumuzinda wavo weWhite House. Vakadomwawo kuti vave mutevedzeri vavaTrump musarudzo iyi vaMike Pence, nezuro usiku vakatambirawo kudomwa kwavo kuti vamirire bato iri musarudzo apo vakapa mashoko avo ekukurudzira veruzhinji kuti vatsigire vaTrump musarudzo vachiti vaTrump ndiwo chete mutungamiri anokwanisa kuchengetedza nyika yeAmerica. VaPence vakati vachamirira bato rinopikisa reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden havana chivimbo chekuve mutungamiri wenyika. Vamwe vakataura nezuro manheru vanosanganisira mudzimai vavaPence amai Karen Pence, vaChen Guangcheng vanove chizvarwa cheChina chisingaoni, vaJack Brewer vanove mutema akambotamba mutambo weNFL, pamwe nemurora vavaTrump amai Lara Trump, avo vakati vanhukadzi vane mabhizimusi madiki vari kuramba vachiwanda kubva pakapinda vaTrump pachigaro. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica chiri kuteverawo zviri kuitika kumusangano weRepublican Party uyu vaDan Moyo. Vanoti mashoko evakataura nezuro aingorumbidza vaTrump, asi pasina vari kutaurawo vachibata nyaya dziri kunetsa muAmerica dzinosanganisira kukosha kweupenyu hwevanhu vatema. Ngatinzwei vaMoyo vachitsanangura.
Maonero angu vanhu ava vese varikungoimba from the same hymn book. Vanongopreza Trump tanzwa vazhinji vacho vachiti Trump hazi muracist asi zvavari kutaura hazvisi kufambirana nezvatiri kuona. Izvozvi kune maprotest akatangira kuvhira kufa kwakaita George Floyd. Tanzwa mazuva afra kwafuriwawo umwe munhu mutema achifuriwa nemupurisa wemurungu. Zvese zvinhu izvozvo ndozviri kurwiswa nemaprotesters kuti vanhu vatema upenyu hwavo wakakosha newo Black Lives Matter. Asi kuti tinzwe maleaders ari kutaura paconvention achiashuwa vanhu kuti no, tiri kuedza kugadzirisa kuti nyika iite right panyaya idzodzi dzeracism nekurayiwa kuri kuitwa vanhu vatema nemapurisa echirungu. Hapana kana umwe watanzwa achingotaura. Zvatiungonzwa chete kungopreza Trump kuti akavaka ikonomi yakakosha paakapinda, asi toziva kuti akawana zvinhu zvichifamba zvakasiyiwa naObama naBiden.
Takanzwawo mutevedzeri wavaTrump vaMike Pence vachitaura. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemashoko avo?
Mike Pence again taona anoti iye bato rake remaRepublican ibato relaw and order. Asi izvozvi pamaprotest ari kuitika kuWisconsin uku taona kune vanhu vaviri vashudhiwa nemukomana ane 17 years anozviti iye isupporter yaDonald Trump. Saka kana vari bato relaw and order ngavatiudze nemasupporters avo akaita semufana uyu kuti law and order yacho iri papi.
Tiri kuonawo kuti ivo vaTrump vachatambira kudomwa kwavo kuti vamirire bato reRepublican Party nhasi. Zvii zvatingatarisira kubva kuna vaTrump?
Trump tozviva kuti ari kutaura nhasi achiaccepta nomination yemaRepublican. Ini ndikuona kuti speech yake ichafanana nezvatakajaira kunzwa mazuva ese paanomira papodium Trump. Chekutanga achazvipraisa kuti iye ndiye president ari successful kukunda mapresident ese akambotonga nyika ino. Achataura kuti iye ega ndiye akabhilda ikonomi yakakosha stereki paakapinda muwhite house. Achataura kuti iye ndiye ega akaona kuti chirwere checoronavirus pachanga chiuya akabva abhana vanhu vanouya vachibva kuchina. Tichanzwa zvakadaro.
Ava vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, vaDan Moyo vari parunhare mudunhu reVirginia neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yamisa kutengeserana neNigeria kwezvinhu zvinogadzirwa munyika iyi zvakaita sehupfu hwechibage, hupfu hwemapfunde nezviyo pamwe nezvinogadziriswa bota senzira yekuchengetedza chikafu munyika iyi zvichitevera kudzikira kwegoho mwaka uno. Vakuru vakuru vemuCameroon vanoti kudzikira kwechikafu kuri kukonzerwa nevarwisi vanopfurikidza mwero vechikwata cheBoko Haram zvikuru pamuganhu weNigeria neCameroon kumaodzanyemba kwenyika iyi. Nyaya yekuti munhu anenge asungwa anofanira kupiwa kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso iri pamuromo wevanhu vakawanda munyika zvichitevera kunyimwa kwemukana wekutongwa vachibva kumba kwemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume, mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala, veMDC Alliance, kanzura webato iri kumasvingo vaGodfrey Kurawone uye mutori wenhau Hope Yeuchingono. Vanoona nezvemafambiro yedare reparamende uye nyaya dzebumbiro remutemo veVeritas vanoti kusungwa kwemunhu akureve kuti ane mhosva nekudaro anofanirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso munguva zhinji. Izvi sangano iri rinoti zvinoitirwawo kuti munhu akwanise kuwana nguva negweta rake uye kuchengeta munhu mujeri kunodhurira nyika. Bumbiro remutemo rinoti munhu asungwa anofanira kusunungurwa akamirira kutongwa kunze kwekunge paine zvikonzero zvakatitswikiti zvekuti arambe ari muusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mushande mukuru wezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi uye mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo.
Vari kutaura mashoko iwayo vanoratidza kuti havana kana ruzivo wekuziva kuti matarezi mhosva anoshanda nekufamba zvakaita sei, especially muutongi hwejekerere hwakaita sehwatinawo munguva yavamunangagwa nenew dispensation. Dei vachiziva ngadai vazviziva nechomwoyo mavo kuti no, matarezi mhosva haaudzwe zvekuita uye haatumwe uye haatsoropodzwi maererano nemabatiro aanoita nyaya dzavasungwa. Ndo inonzi judicial procedure iyoyo. Zvino iwo ukati nokuti wewe unoda kuti uyo abude woti ngaabude, kana akasabuda woti matarezi mhosva akanganisa. Kuchinonzi rule of law ndechipi? Handiti kuteedzera mutemo neutongi hwematarezi mhosva akazvimirira oga.
Pindurai tinzwe vahlachwa.
Zvinotaura vamugwadi ndo shungu dzavana vaZimbabwe, ndo shungu dzatinadzo nyaya rule of law, kuti matare edu kana kuti munhu wese munyika anga ari pasi pemutemo. Asi zvatiri kuona kana zviri kuitika zviri upside down, zvinhu zvakasiyana nezviripo, nekuti matare chokwadi chokwadi zvaisusu hatitsoropodze matare, asi tinotsoropodza zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu veZANU PF vanenge vabatwa nemhosva vanobatwa vobva vapuwa bail pakare ipapo. VMDC Alliance kana vemadzi chechi kana majournalists kana vema civil society organizations vanenge vachinzi mabed apple ndo vanobva vakrashwa vobva vaendeswa kumarimandi vachinyima mabail vachiita zvakawanda. Saka zvazvinotaura ndezvekuti kana mumwe mukuru webato zvakaita sespokesperson webato ravo weZANU PF kana president wacho chaya chaya ataura nyaya yekuti vese vanhu vanotaura zviri against bato ravo, zviri kuita bato ravo zvokusunga vanhu nokurova vanhu nekuita zvakasiyana siyana, vacha mabed apples achadilwa nawo. Saka tinenge takutoona kuti okay ndokudirwa nawo kwacho. Saka tichitaura nyaya rule of law tofanira kutarisa nyaya kuti mutemo wacho watirumboti law wacho ndoupi, ndo constitution. So constitution waita zviri dingindira zviri mupasi peconstitution pacho waakuzvisungirwa, wazvisungirwa waakutoshaisa free constitution nekuti chipai vanhu freedom achitongwa achibva kumba voramba futi zvakare.
Vamugwadi, mainzwa iri mudariro hanzi mutemo unotarisa kuti wabuda mbamani
kana munhu achinzi apiwa bail kana kuti anyimwa bail, hazvitariswi kuona kuongororwa kuti munhu wakapfeka sutu inodhura zvakadii kana kuti une kadhi ripi rematongerwo enyika. Zvinoenderana nemhosva inenge ichipomerwa munhu. Ndo zvinosaka kuti kana munhu ukanzi une nyaya yekurepa kazhinji unogona kushaya bail, kana munhu ukanzi une nyaya yemedha unogona kushaya bail, kana munhu ukanzi uri kutongwa nemhosva yekupesvedzera mhomho yevanhu kuti iite mhirizhonga kana kuti ibvise hurumende nechisimba unogona kushaya bail, anonzi matreason cases. Asi zvatakatarisa kunyau dzematongerwo enyika kuti ava vari kuti veZANU PF vanopiwa bail vamwe vachinyimwa, manyepo iwayo anofanira kuti ataurwe sezvaari. Kuvana mai Mupfumira vakasungirwa nhau dzouori kuna asa vakaita 7 months or 6 months vari mukati, vanga vabva kuZANU PF here kana kuti vanga vatori minista. Kuvasamuel Ndenge vanga vari minista chaiye wehurumende, vakasungwa vakapuwa 2 years vari mutirongo izvozvi. Zvinoreve izvozvo.
Pendera itinzwe nyaya yedu vahlachwai.
Munoona zvinhu muZimbabwe zvakatiomei. Tiri kutongwa nechitororo nehurumende yeZANU PF. Kuti ZANU PF must go chaiko chaiko kwakutosungisa, yaakutonzwa kuda kubvisa hurumende nechisimba. Hatizivi kuti nyaya yaitaurwa yekuti vanhu vari kuda kudemonstrate against corruption, against state capture, against abuses, kubvisa hurumende nechisimba here ukoko. Zvinoratidza nezvekuti kana uri munhu anongotaura kuti ndanzwa nzara, hurumende iri kutadza kuti provider zvakadai, kundonzi wabanukira hurumende. Izvozvi muri kuona vari kushaudha machechi, ari kutukwa machechi, vachivatsoropodza nenyaya yekuti vakangotaura kuti vanhu varwadziwa.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Manzwa zvakare kubva kumukuru wezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vagari vepagutu vanoti vanoda rubatsiro rwechikafu nechimbichimbi sezvo vapererwa nechibage chavakakohwa gore rino. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vagari mumisha yemabhuku mashanu ekwamakonese kwamunyikwa nekwamuchekaura vanoti vava kudya kamwe chete pazuva sezvo vasina kuwana chibage chakakwanda pagohwo ravo regore rino. Mumwe mugari womumusha wekwamakonese ambuya Rosina Gonese vanoti havasi kuwana rubatsiro kubva pakatanga denda recovid-19 sezvo masangano mazhinji akambomira kuvabatsira.
Muno magutu mashe chingombe makaoma haisi zhara. Izvi tinototambura nokungokwara kwata zvikweza zvandakabata zvindu zvekutoti tonokuya ndinde ndiri. Hakuna mvura yakambona kana barwa hatina mbogocha. Iyo mvura yekumwa chaiyo inotonetsa ngombe dzichapera kufa. Haisi nhamo, tinongokumbira kuna Nyadenga kuti dai vatibetsera vava vakati naisira mvura gore rino. Tatambura izvo zvinokudhura, zvinokudhura. Timbozoti tinorarama sei.
VaFredrick Machongwe vekwaGumindoga vanoti nzara iri mudunhu ravo yasvika pakaipa sezvo vanhu vakasawana rubatsiro nechimbi chimbi vanogona kurasikirwa neupenyu.
Vakaoma nezhara iriko iko zvino inenguva yeCovid dai government yamboona yatiwanirawo something. Nekuti kuchafiwa chaikuja kuende vanhu vachapinda panguva yakaoma zvingaiti. Handizingaziva hangu kuti hapana zvingaitwa here negovernment nekuti tiri panguva yakaoma kuno zvara yakawandisa.
Mudziti wedunhu remasvingo vafunga mbetsa vanoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete vanoda rubatsiro kudunhu rose remasvingo kusanganisira vagari vekwagutu avo vanodarika zviuru mazana maviri nezvitatu. Vambetsa vakaudza vatapi venhau kuti hurumende iri kushanda nebazi rinobatsira veruzhinji pamwe nemasangano akazvimirira kupa vanhu chikafu mune dzimwe nzvimbo mudunhu iri.
Mumasvingo we are expecting roughly about 1 million people vachada rubatsiro rwechikafu. Takadari tarisana nemaprograms ehurumende. Program yedu social welfare iri kuendera mberi. Tiri kutarisira kuti pachaitwa increase yevanhu vakarupiwa chikafu. Kare World Food Program munomumasvingo yanga iri kuita mumafu about 5 districts chete. Yakutoincreasa number. Kututoita madistricts S ari 7 achipa food assistance. Kita yanga isiri kubatsirwa nekutu tato include.
Asi mumwe mugari vadhezo nomuchabiwa vanoti kunyange hazvo vari kugara vakachema chema kuhurumende rubatsiro harusi kuya kunzvimbo yavo. Vamuchabiwa vanoti mhuri dzakawanda dziri kurarira muriwo chete wemubindu pasina sadza nenyaya yekushayikwa kwechibage.
Nzara hurumende takambotarisira kuhurumende kuti kudai ngatibatsira asi takatoona kuti yakakundikana. Saka taitokumbira hedu kuti kana kune madhona akaita sana international care, vana care international vauya vatibetsere. Bhozi kunoku vanhu tirikufa nenzara. Tirikungoryawo 1 million yemurivo mugarden usina kana chunhu. Kana shuga chaiyo chai tirikushaya mari yekutenga nayo. Saka tiri panguva yakaoma zingambobvi. Hameno kuti zvichemo zvedu kuhurumende takazama tazamazi asi totoona kuti haina zvaichatiita yangotarisa. Ngoti chiro kufa kana kusafa. Amen.
Vashoma vari kutengesa chibage kwagutu vanonzi vari kutengesa mugomo wechibage nemari inosvika madhora masere ekumaAmerica, mari isingawanikwe nyore neveruzhinji. Mumwe mugari amai Shila Madamumbi vanoti vanotengesa chibage ava vari kuramba kutambira mari yemunyika yemaRTGS nemabhondi vachiti haina simba.
Mugomo vanototi 8 US kana kuti 9 US. Zvino isu tinoomawa nepi maUS acho? Semuno vanodziramba vanoti tinogara dzakarohwa neinflation. Zvino zvakatotiomera nekuti isu anotinetsa kuti timawane. Yatinowana ndiyo iyi yacho yavanenge vachita RTGS ndiyo yatinongowana.
Sangana reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti huwandu hwevanhu vanoda chikafu munyika hwakawedzera nezvikamu 50 kubva muzana kubva pakatanga denda recovid-19 izvo zvaita kuti vanhu vanoda chikafu munyika yose vadarike mamiriyoni masere. Asi mukuru weWFP kuchamhembe kweAfrica Valola Castro vanoti sangano ravo rinogona kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni mana chete muZimbabwe gore rino sezvo riri kutatarika kutsvaga mari yekutengera vanhu vese vanoda chikafu muZimbabwe. VaCastro vanoti sangano ravo rinoda mari inosvika mamiriyoni mazana mana emadhora ekuAmerica kuita kuti ikwanise kubatsira vanoda chikafu munyika yose kusvika muna kubvumbi gore rinouya. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti hurumende haisi kuzoziya vanhu vachifa nenzara munyika vachiti hurumende ichapa vanhu chikafu kunyanya avo vakawedzerwa dambudziko rechikafu nedenda recovid-19. Asi vagari kwagutu vanoti havasati vaona chikafu nerubatsiro kubva pakatanga dambudziko recovid-19. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.